A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 20th, 2019. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome, if you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at World Refugee Day, which is commemorated worldwide today.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. We might have to call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Olwesine lomo mama lingakhohlwa yikho lapho siyabe sizihluza indaba zabomama. Don't forget also that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Welcome again if you're just joining us today on the Women's Roundtable. We're talking about World Refugee Day. And the United Nations Refugee Agency office in Zimbabwe today commended the country for keeping its doors open to refugees despite the lack of adequate funds to cater for them. Many countries commemorated World Refugee Day today, with Zimbabwe expected to carry out its own official commemorations next month on the 7th.
And speaking to Studio 7 in Harare today, the head of Refugee Affairs of the United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, in Zimbabwe, says the day is being celebrated under the theme, Taking a Step with Refugees.
According to the UNHCR, there are 13,367 refugees from outside Zimbabwe who are in the country, with nearly 20,000 being classified as persons of concern. Most of them are asylum seekers and refugees in Zimbabwe. They come from the Republic of Congo, DRC, Mozambique, Rwanda, Burundi, and other neighboring countries. Tongagara Camp in Chipinge houses most of the refugees. Zimbabwe has granted refugee status to 62% of people of concern, according to the UNHCR.
And Marv, $8 million is needed annually to cater for refugees, says UNHCR, and commended Zimbabwe for extending its hands to those seeking refugee in the country.
And we were lucky, actually, one of our stringers spoke or was at an event today with the head of Refugees Affairs. Mwongeli Makau actually gave a press statement on World Refugee Day, speaking about what this meant and the theme and everything else. So we will be giving you a video footage of what she said at that event. But Chitaona Mabonga, who also works with the UNHCR, says this organization will continue its partnership with the Zimbabwean government in ensuring that refugees continue to be adequately looked after.
And the International Organization for Migration says over 4 million Zimbabweans have left the country for various reasons, with some of them seeking refugee status in other countries.
We'll come back again, PJ, with the video from the UNHCR a little bit later on. But I understand we have it. So let's take a listen to Mwongeli Makau of the United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, in Zimbabwe, what she had to say about today.
Implementing partners, then we come to support the government. So the World Refugee Day theme for 2019 is taking a step with refugees, which means standing in solidarity with refugees. Whatever we can, the little that we can, all of us together, we can be able to improve the lives of refugees. So for the refugees in Zimbabwe, we have got some challenges, especially when it comes to funding. We do not have a lot of money to be able to support them. But together with the government, we are doing various activities to support the refugees. The government ensures that the refugees have got access to education, both primary as well as secondary. Some of the refugees are also able to benefit from higher education in terms of the public universities. They are able to access higher education. We are also supported by the government of Germany through a scholarship called GAFI, so the refugees are able to get some scholarships. We celebrate this World Refugee Day. We continue to pledge our commitment to continue supporting the refugees. I would also like to take this opportunity to thank the government of Zimbabwe for its generosity over the world over the last 20 years or so for supporting refugees. So we are truly grateful. I would like to say a big thank you, Asante Sana. Thank you.
Very interesting there. When we think about refugees, PJ, we're always thinking about those outside Zimbabwean refugees outside of Zimbabwe, but she's literally saying Zimbabwe itself has been looking after refugees for over 20 years.
Mm-hmm.
And she, you know, it's really taken me aback a little bit because I used to work for World Vision, and I did visit Tongogara camp way back then. Literally, the most of the refugees that were there were from Mozambique, running away from the Mozambique, the RENAMO. But now we're hearing that there are also refugees that are coming in from Rwanda, Burundi, and DRC Congo.
DRC, as far as DRC.
Mm-hmm.
At that time, I think there were also refugees from Angola.
Yes. Over to you. So if you're in the program and wherever you are, if you've literally, you know, experienced being a refugee, it doesn't matter where you are. You can be in Zimbabwe, you can be outside of Zimbabwe. Wherever you are, please come and share what you've encountered in being a refugee wherever you are. PJ.
Yeah. Siyalamukela kuhlelo lwethu lamhlanje asihluzene bomama lamhlanje lapho esiphatha khona udaba lweziphepheli njengoba namhlanje kulilanga elabekwa eceleni inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ukuthi kunanzwe ukuqakathekiswa kokuphathwa lamalungelo eziphepheli lapho ababe bephephele khona emazweni ababe bephephele khona ngoba babe bebalekile emizini yabo, emazweni abo, besiyaphephela kwelinye ilizwe. Bebalekela kungaba izimpi, kungaba ukuhlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo. Yikho ke bona babe bekhuthaza ukuthi libaphathe kuhle abaphephele emazweni enu. Lingabaphathi njengoba ngabantu abangela stones. Libaphathe ngehlonipho ilanga ele World Refugee Day elinanzwa minyaka yonke mhla ka 20 inhlangula okulilanga lalamhlanje. Indingimba yalonyaka ithi ngenje
taking the step
with refugees. Yeah, iyo indingimba ehanjwa ngayo lonyaka. Ikho ke siyalinxusa ukuthi libuye kuhlelo lwethu labo abaphephele kwamanye amazwe abaseZimbabwe kube lalabo abaseZimbabwe abayemukela iziphepheli ngoba iziphepheli aziko enkambeni yeTongogara kuphela lapho ke okwakusamukelwa abantu okwaqala kwamukelwa abantu ababebalekela impi yaseMozambique eRenamo kodwa ke ngeminyaka elandelayo ngemva kwempi yeRenamo yabo matsanga kwaba lezinye iziphephele ezavela kubo DRC khatshana khonale sokuqhamuke impi yomdeni khona ngale laseRwanda kanye labo Burundi labo Angola lezinye iziphephele ezazivela and kungakathathwa umbuso wase South Africa ingakakhululeki umbuso okhululekileyo abase South Africa labo abemkhonto wesizwe sasihlala labo emizini yethu angase Harare kobulawayo la kwamanye amadolobho abathi ngokukhululeka kwe South Africa baya kwele South Africa okuyinto amanye amaZimbabweans ahlala ekhala ngakho ukuthi khathesi so kube lobubi kwele Zimbabwe abeZimbabwe sebevalekela kwele South Africa sebefika bechaya khona ngale kukanti ke abe South Africa sebekhohliwe ukuthi lapho besilwa impi yabo yenkululeko abe umkhonto wesizwe abaningi bangkhona babehlala eZimbabwe Yikho ke singakaqhubekeli phambili wathi sibe silenhlelo eziqalise indaba eziphathelane leziphepheli ebezisethelela emsakazweni owestudio 7 kusukisela ngolwesibili kuze kube kusasa siyabe lokhu silokhu silazo. Yikho ke kwabanye abakhulunywe labo zintathele izindaba zethu ezestudio 7 wothani silethu leli sizwe ukuthi bona bathini.
Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngikwanisingenelisa ukufika kuleli lizwe. Ekufikeni kwami njalo kwabanzima ngoba ngafika ngaba isiphepheli. Ngahlala isikhathi eside izinto zingalungele. Uthe mase kulungile uNkulunkulu ngimbonge njalo ngoba zalunga. Khona manje ngizihlalele ngilabantu abamathathu.
Mina ngafika lapha ngo-2002 ngibalekela uRobert Mugabe ngafika lapha ngamukeleka kuhle ngihleli ngikhona lapha selokhu ngafikayo angikaze ngibuyele ekhaya ngoba ekhaya izihlobo zonke sezafa sengile muli yami khonapha ngathatha unkosikazi ngwase-Uganda sesilabantwana bangu-4
ngafika kwele Bhilithane ngo-2004 baqala bangcitsha amaphepha kodwa bacina bengigcina endlini yenasa ngisamelele i-appeal yami ngawathola ke amaphepha ngo-2007 ngase ngingena esikolo njengomuntu owayengafundanga ngagcina sengifundela ukuba ngunesi sengendela ekhiweni njalo ngilabantwana ababili usuku lwama-refugees luqakathekile kimi kakhulu ngoba impilo yami yahle yatshintsha for the better ngokuba yisiphepheli
ngo-2002 ngashaywa ngabanjwa iganavu ngamayouthi ezanu ngabalekela kwele South Africa komakhelwane ngifika ngapha komakhelwane anti wangithengela ithikethi hamba ngayo kwale UK bangifika e-UK bangenzisa i-counseling ngoba vele ngangingekho right ngangeke ngize ngisebenze ngangeke ngikwazi ukuthi impilo yami iyakuphi bengizoba nje yinto or bebezothiwa bendanga ngizibulele ngoba bengi-traumatize ukuthi bengithi uma ngihleli so babona ngathi nampa sebesiza sengingcono kakhulu ngiyasebenza kuleli
kuleli viki sinanza i-refugee week ngithanda ukuthi ngithi siyajabula ukuthi sanceda abaningi baze bathola amaphepha yebo-ke basesekhona abangakatholi kodwa sebebalutshwana sizaqhubeka sisebenza labo-ke bona labo ikakhulu izizalwane zasezimbabwe baze bathole labo amaphepha okuhlala lapha e-UK.
Nini beloke bethumela abantu bakithi ekhaya, kabafuni ukunika abantu bakithi amaphepha. Nango ke sebeyafaka uBoris Johnson laye ongathandiyo ama-foreigners. Kabafuni ama-foreigners. UBoris Johnson uyafana nje loTrump. Thina maZimbabweans vele sesilahlekelwe kakhulu futhi iBrexit yabo le kathesi ke sebeyifosela ukuthi kusebenzeke. Thina ke abantu bokuza mhlawumbe sebeyasiphindisela emakhaya yethu.
Those were the testimonies of some Zimbabweans who are now refugees who sought asylum or refugee status in the UK. Mm-hmm. Some of them haven't gotten the papers yet, as one was testifying, but some of them have actually settled and they now got citizenship in the UK. Mm-hmm. So they're saying it was for the better of their lives.
Thank you very much. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu pano pa Women's Roundtable. Nasi tiri kutarisa isu zuva revapoteri kana kuti World Refugee Day. Nasi sangano re UNHCR riri kutaura iro kuti pane zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinobva kunyika dzakadai se DRC, Congo, Rwanda,
Burundi neMozambique zviri munyika pari zvino. Uyezve zvizvarwa izvi zviri kumakamba akasiyana siyana, asi kamba huru iri munyika itongogara Camp iri kuChipinge, uko vanoti kune zvikoro nezvimwewo zvavakavaka. Uyezve varamba vari kuchengeta vapoteri ava kwemakore anokwanisa iwo 20. Kubvira nguva PJ ndandiri kutaura na PJ pana pakuti kana tichitaura nyaya yemarefugees tinowanzofunga vari kunze kwenyika, asi pari zvino tiri kunzwa kuti imomo munyika pane vamwewo vari kuuya vachitsvaga upoteri muZimbabwe. Asi sangano reIOM reInternational Migration Organization riri kuti iro zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika 4 million zvakabuda munyika, zvichienda zvichifararira kunyika dzakasiyana siyana, vamwe vavo vakaenda kunotsvaga upoteri. Saka ndozvimwe zvatiri kutaura ipo pano. Uyezve sangano iri reUNHCR riri kuti mari inodarika iyo 8 million iri kudiwa kuti iwanikwe ichichengetedza vatingati vapoteri vari munyika. Asi vari kuti ivo vari kutenda zvikuru hurumende yeZimbabwe nebasa ravari kuita mukuchengeta vatingati vapoteri vanobva kune dzimwe nyika. Takatarisa maomero akaita zvino munyika vachiti ivo kunyange zvinhu zvakaoma, Zimbabwe yakatambanudza maoko ichitorawo vamwe vapoteri vanobva kune dzimwe nyika. Uyezve munhaurwa dzavanga vari kuita nhasi sangano iri ranga riri kutaura iro kuti vazhinji vari kutarisanawo nematambudziko akasiyana siyana, asi dambudziko huru imari yekuti vawanikwe vachiwanikiswa zvikwanisiro munzvimbo dzavanogara. Regai timbonzwa kubva kuna tichaona Mabonga anoshanda iye nesangano irori reUNHCR vachitaura ivo nhasi neStudio 7 pamusoro pezu wa iri re refugee day ranasi.
Zimbabwe ni wanu veZimbabwe wakari muZimbabwe nekuti wa kubira 1981 wa itambira wapoteri wakabwa kumozambiki izo zino makorano tina wanarubwa kuDRC unana Rwanda nikuna na Burundi ni wama wakabwa kumozambiki izo. Saka tinotenda hurumende yeZimbabwe, tinotenda wakari veZimbabwe wanu veZimbabwe shukuru sewa muChipinge wanukuna waiko kune tongo kara refugee camp. Mutongo kara refugee camp mune wanu vatingati vari vanokwana ivo kuita 13,000 vari kugaramo vachengetedzwa nehurumende yeZimbabwe neUNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, ichibatanawo nemamasangano akaita seWFP, TEDS Home, TDH nerimwe sangano rinonzi Go Zimbabwe. Zvikuru sei munyika yeZimbabwe takatarisa vanhu vari kuchengetedzwa kana vachirecherezwa nesangano reUnited Nations Refugee Agency, UNHCR. Mune vanhu 20,666 varimo nyika yese. Asi kushanda ukatishande toka, tinoshanda tichibatsana nehurumende nekuchizana nehurumende yeZimbabwe mukuchengetedza vanhu. Pamatambudziko avanosangana nawo, chikuru chatinosangana nacho inyaya yemari. Mari yekuti vanhu vangu vachiwana zvokubatsirikana nazvo. Zvikuru sei zvakaita sekuenda kupinda zvikoro. Kune zvikoro zviripo kuChipinge kutongo kwa refugee camp. Primary, kune maprimary school, kune masecondary school. Vapoteri pavanouya vanokwanisa kupinda zvikoro. Vana vanopinda zvikoro, vanenge vazvarwa vanopinda zvikoro vanopiwawo mabirth certificate anopiwa kuvapoteri, vanopiwawo zvitupa zvinopiwa kuvapoteri sezvinoitwa vanhu vemuZimbabwe. Vanopiwawo matinoti matemporary permits. Nezuva ranhasi tiri kukurudzira kuti umwe neumwe akwanise kuita awane chaanoita kubatsira vapoteri. Kana achinge asangana nevapoteri anga achikwanisa kuvabatsirawo. Kana achinge aonana nevapoteri musavashore, musavashungurudzana pavhiringidzo. Vakangofanana nesu kuti kunonzi nyika isina vaenzi kana kuti imba isina vaenzi inenge isina kumira zvakanaka. Asi avo vanenge vari vaenzi vedu vaiva nenzira dzakasiyana dzakasiyana nokuda kwechi kwezvikozheswa kana zvimhingamupinyi inenge yaita seyavanenge vasangana nayo kuti vachizenge vachiva muZimbabwe. Saka vagamuchirei ivo vakangofananawo nesuwo, mukaona pavanenge vachishandira ivaivo navo chikiza navo zvakanaka navo muchivatsigirawo, nekuti nerimwe zuva ramangwana hazvizivikanwa unogona kuwana munhu iye ako kubatsira mune zvakanaka.
Apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna vatichaona Mabonga vesangano reUNHCR vachipa kurudziro yekuti mukasanganawo nevamwe vapoteri vekune dzimwe nyika vanenge varimo imomo muZimbabwe vapeiwo rubatsiro. Regaiti mbonzwa kune mamwe madzimai vari kugara muupoteri kune dzimwe nyika vachitaura ivo nezvavari kusangana nadzo kunyika idzodzo.
Kunozi zvakaoma, especially vasikana vechidiki kudai vezinezvi affecting nyaya yeabuse, kana kuti unoenda pakambani uchitsvaga basa unenge uchifunga kuti maybe kambani chii. Nishika pakamba nikaile wano to offer something else. Like you could offer basare kupota uchira na dewa rume chero. Imu enda kukamba nikuya iwa usiku wakuti kumeitwa nezei. Imu shika pakamba nipaye. Imu wakutanga kukuta urida jine. Itunu lae ulae ulae ulae.
What is the name of the country?
Chii chakaita kuti mupinde muupoteri imwa muno muAmerica?
Inyaya yepolitics. Vakava victim ina circumstances politics. Kuti unowanikwa kuti shungurudza uri kunyika kwako kuti uri kusapotirei bato raunoda. Zvokusvika pakuti unenge uchipretendwa kuurawa iwe nemhuri dzako, hama dzako dzinenge dzakugarawo dzisina kusununguka. Saka iwe unenge uchinzi ndiwo wacho wanangwa kunzi ndiwo uri kudzidzisa vanhu nezvokuti vanhu vabve ku supporta ZANU-PF wachienda kuMDC. Ndiwo unenge wakuchinangwa manje uchiteererwa chiro kubasa. Kwese kwaunenge waenda uchiteererwa wanga kuti unenge usina kusununguka zvakare. Saka ini ndozvakaita kuti ndidzidze ndichiuya kuno.
Hallo Rutendo.
Kuno serera nenyaya dzeikonomi nyaya mari dzacho dzange dzisinga balansi dzisingatengi. Saka takangoti orga ticha gope kubata tiraramise mhuri. Hasa hawa peni watinorarama kuno kuwakauma. Unotya kana kufamba chete kuti uende mutaundi. Unenge uchingotya kuti ndinogona kubatwa nanhemba afanana kune polisi.
Apo tiri kunzwa isu mamwe madzimai ari kugara munyika dzakasiyana siyana tanzwa vamwe vandiri muupoteri imo muno muAmerica tikanzwa zvemadzimai maviri vari kuSouth Africa mumwe wechidiki achitsanangura iye kuti iye akaenda kuSouth Africa semusikana wechidiki achienda achinofunga kuti ari kunowanawo mafuro manyoro asvika ikoko ari kuti iye zvaakanosvikosangana nazvo nanhasi zvichiri kumukatyamadza ati paakawanikwa iye achienda kunotsvaga basa paakasvika pakambani iyo yaakanga aenda kuinterview vakatosvika vachimuudza ipapo kuti basa riri pano ibasa risina kutsarukana. Saka ndozvari kuti zviri kutarisana nevamwe vasikana vechidiki vamwe vari kuwanikwa vachibhinywa vaenda kunotsvaga mabasa iwaya. Saka ari kukurudzira iye kuti paunenge waenda kumafuro manyoro nyatsoziva zvauri kufambira uyezve ukanga usiri kunzwisisa kuti basa rauri kunzi uite nderei siya. Usarambo uchienderera mberi. Saka ati iye pari zvino ari kubatawo mamwe mabasa aari kuitawo kuti aunganidze mari asi akatodzokera kuchikoro but ndo zvimwe zviri kutarisana nevamwewo nyanya madzimai ndo vatanga takanyanya kutarisana navo asi tambotaurawo zvakare PJ nemadzibaba vari munyika dzakasiyana siyana vari kuti iwo chiri kunyanyovarwadza ndechekuti vari kusiya mhuri kumba. Ivo vanhu madzimai nemadzibaba vese vachiti nyaya iyoyi yeurefugee iri kupatsanura mhuri nyanya nekuti tinoona ava vanga vari kutaurwa neUNHCR vari kuZimbabwe vari kutongogara kemp vazhinji vavo vanenge vatori nemhuri dzavo vanouya vari semhuri vobva vatopiwa sekutaura kwaita mwana akazvarwa vopiwa mabirth ipapo vowanikwa ivo vachibva vaprocesserwa zvese kunyange zvinhu zvakaoma hazvo muZimbabwe asi vari kunyika dzakadai seSouth Africa vari kuti chiri kunetsa ndechekuti passport office yekuZimbabwe ukaapply mapassport yekuti iwanzi kuSouth Africa unza magwaro evana semapassport nezvimwe mapassport haasi kubuda. Vari kuti ivo vamwe vakaendesa mapassport avo ndofunga tingati mwedzi 6 dzapfuura nanhasi hapana chatichabuda saka ndo zvimwe zvavari kutarisana nazvo izvozvo.
Sisi lomlaleli osecingweni ofuna kusiphathisa kuhlelo lethu siyakwamukela kuhlelo za.
Okay, sanibonani linjani balaleli lalele.
Wena ke usithinta ngocingo ungapi ngomhlaba?
Mina ngise United Kingdom North.
Ufuna kusikhasela ngolwakho uhambo na kumbe olwabanye?
Hayi olwami sibili uhambo.
Nanti
tu. Lati kubasika lapho kunzima mpela. Ungakwazi ukuthi uqonde ngaphi. Uhlala kumarefugi. Uphoselwa ngale langale. Uhlupheka nje. Ngapho uthiye lo mntwana ekhaya. Labazali ekhaya abanye baze batshona singekho impilo yangkhona yaba nzima impela kodwa uNkulunkulu wangenelela sathola izincwadi kungakudalanga nje kodwa siyambonga njalo uNkulunkulu ngalokho but ubunzima bona bukhona impela ngoba uyabo ufanele ukuthi usebenze ngaleso sikhathi uyabuchiye abadala ekhaya labo babekhangelele kuwe kodwa uyabo ungakwazi ukuthi uqalisele ngathi ngoba uyabo ungalancwadi zokusebenza kodwa wena ama-refugee anceda because yibo ababesincedisa esikhathini esiningi yabo
khona ngapho kulezinkamba na lapho kugcinwa khona abayabe besesendleleni yokuthi bathole amaphepha
yes ikhona inkamba lapho abantu abahlala khona kodwa kulezi nsuku ngani kunzima mbijana ngoba abantu bayanikeza uthole ukuthi bayakunikeza isikhathi esincane bakubize womofisi nxa bengaqeda lapho sewukhafula uthole ukuthi umuntu usehlupheka kaselandawo yokuhlala yabo so kulezi nsuku kunzima
kubangelwa yini ukuthi ube nzima kangako
esebenza manje sengilabantwana abangu-2 impilo isingcono manje sengikwanisa lami ukuthi ngikhangele abasekhaya
kodwa phela lapho usesendleleni yokuthi uthole amaphepha balakho ukukuhlukumeza na kumbe bayaligcina ezindlini kumbe ezinkambeni
ukuhlukumezeka kukhona sibili mina ngabahamba bandilahlela khatshana le emaplazini okunxa usemashobhu fuze wonke 30 minutes okuhamba 30 minutes okuphenduka an hour nje ukuhamba ngenyawo kodwa besithi yi-local shop la sesihlala khona vele outskirt lasetawuni vele so kulobunzima mpela khona but kwezinye indawo abanye baba le nhlanhla bethole ukuphiwa izindlu but nxa bengalinika izindlu futhi izindlu zangikhona alihlali isikhathi eside bamake sure ukuthi balikhiphe ezindlini zangikhona
kodwa wenelisa ukuthi uthathe umntwana womtshile ekhaya
la manje angikwanisanga ngoba ngesikhathi ngithole izincwadi wayesekwanise 16 already
bathi ungadlulisa umntwana angadlulisa 16 kasamela ngabe phansi kwakho
samela ngabe phansi kwami so thwase yi-adult
hayi bamba khonapha ecingweni siyabe lokhu esixoka lapha lalaphaya there's Zanele Moyo she's saying she came to the United Kingdom and she went through a rigorous process of trying to get the proper papers after applying for asylum or refugee status. And she had left a kid, a child in Zimbabwe. And at that particular time, when you are in the process of getting those papers, you are not supposed to work. And at the same time, the child and the parents are also expecting something from you. So it's really, it was a difficult time. But now she has settled and she has got 2 kids.
Oh, that's, you know, congratulations. Tinemwe mteriri vati panare. Hello, caller.
Yale,
eh? Eh, tukuchora nani uyeje muri kupi?
Ndinozoka zela, kutoka ndiri ku Indiana.
Oh, yes, yes, yes. Makadi ku Indiana uko. Ai wati, waditi taurewo yenyu nyaya kuti panyaya iyi pazuva reWorld Refugee Day. Rinorevei kwamuri semudzimai asiri munyika pari zvino, ari munyika isiri yake.
Ndichiona chirongwa ichi hongu chakanaka nekuti chinoita kuti vanhu varangarirewo kuti kune vanhu vanogona kurarama vari marefugees vari mune dzimwe nyika hongu matambudziko anenge aripo vachiwanikwa but semudzimai unowana kuti iko zvinosvo madzimai ndo vanhu vakasunga kuti vashandire kuriritira mhuri dzavo saka matambudziko vanosangana nawo dzimwe nguva tinoti daiwo nyange munyika vanhu dzavanenge vaenda vachipotera vari daiwo hurumende dzirimo zvichirerutsirawo mitemo yavo zvikuru sei kuti zvikwanise kubatsira vanhu vari muupotere nekuti haisi sarudzo uye hakusi kuda kuva mupotere asi unenge uchiedza kuti urarame nokuraramisa mhuri
imi mungati zvii zvamasangana nazvo mukuuya muri muupoteri imomo muAmerica mumbonyatsotsanangura kuti vazhinji vanenge vachingoti handina mapepa chii chinenge chinzi mapepa chii.
Ya ichokwadi asi kuti matambudziko anowanikwa sese anosiyana. Ndisingati dambudziko riri kundira kuti mazhinji mapepa ichocho malegal document anoita kuti ugare munyika wakasununguka. Wakasununguka kuwana tekisei medical insurance, wakasununguka kushanda. Wakasununguka kuita zvinhu zvose zvinokwanisika kuitwa nemunhu anenge ari mugari wemo unenge usingakwanisi izvozvo. Senge ukarwara hausati wakwanisa kuwana medical insurance nokuti hausati wavana malegal papers ekubva munyika imomo. Zvinova zvinhu zvinokuomera, hapana munhu anoziva kuti anorwara rini kati anoita dambudziko rini. Saka zvinhu zvakadaro zvinenge zvichishaikwa, saka zvinoomera munhu anenge ari muupoteri. Asi tinotendawo dzimwe nguva kuti havanyatso mune dzimwe anoti matsipa ndasika akatendaona vanhu vanotoita vatarani kana kuti tashungurudzwa zvekurohwa. Ndosangataura kuti dzimwe nguva kune vamwe vanogona kunge vaisangana nematambudziko akasiyana. Iniwo ndinotaura zvandinenge ndakasangana nazvo.
Imi makasangana nematambudziko api kuti muzoopinda muupoteri?
Sorry?
Makasanganawo nematambudziko. Maybe if you can switch to English, what problems or what led you into deciding that you were going to leave Zimbabwe and seek refugee status?
Okay, my problem was a political situation. I was a victim of the circumstances in Zimbabwe.
I don't know, something is wrong with your phone. If you can just either hold, there's something you're holding in and out here. So we
no, I was sleeping, so I was just waking up.
Okay.
All right, thank you. For 90 days on me, Madame Boutico, I know I'm Nikwa. Anosiyana nenzvimbo uye ndopedza kutaura kuti matambudziko anowanikwa uri mupoteri ndeyekuti hauwani mafacilities aunofanira kuwana semunhu anorarama. So ndaitaura zvekuti unenge uchida medical insurance, unogona kunge une medical problem yaunenge wagara uinayo. Saka kana wamupoteri unenge usina access to medical ngirikiri attention nokuti hauna mari futi. Saka unenge une process zveyaunenge uchifanira kuti uite kuti ukwanise kuzowana zvese zvinokubatsira izvozvo like medical insurance. Saka that process, imagine, ichitora long. Iwe unenge uchida medical ngirikiri mapirisi. Saka process iya ichiitwa utano hwako hunenge uchitoafekteka zvakare.
Aiwa, tinotenda imbo. Batai makadaro, tine mumwe muteereri zvakare ari panhare. Please hold on. Hello, caller.
No, it's marvelous. Maswera sei.
Taswera, maswera sei. Ni mtu kutawara nani uyeje, muri kupi?
Muri kutawara na Yesu, aru kukadoma.
Ah, kwa kadiko kadoma?
Ah, kuri raiti, chandu chete.
Aiwa, ndizo zoi, ndongwa yacho. Tipewo pungwa zenyu, sister, muri kunzwa iri mudariro.
Nauye mapasipoti handiri.
Ya, munogona kutaura izvozvo kana zviri muzvirizvo zvamukutarisana nazvo, although nhasita tiri kutarisa zvedu nyaya yeupoteri, but vazhinji vari kuti ivo vari kutadza kuti vatore hama dzavo vari kuSouth Africa nedzimwe nzvimbo nenyaya yekuti hakuna mapasipoti. Asi tiudze kwakamira sei ikoko?
I think kurambidza kwavari kuita vanhu kuti vatore mapasipoti inhau yekuti vari kuti ivo havasisina pepa. Racho neroro rinogadzirisa mapasipoti. Then vari kuitira kuti vanhu vanokwanisa kutiza muno muZimbabwe vachienda kune dzimwe nyika vachinotsvaga green passports. Ofuchi muno muZimbabwe zvinhu zvaomera munhu wese. To extend yokuti unenge wakuti kana pamwe ndikabudawo kunze, pamwe ndingararomawo zviri nani kana kuti mhuri yangu ingakwanisa kuwanawo zviri nani. Ofichi iwo ndo zvavasiri kuda izvozvo kozi vari kutoona kuti situation iri munomuka haisi kuita. Saka the best way kuita sei kuudza vanhu kuti hanzi hakusisina mapasipoti. Ofichi kuti vave vari ipapo ivo vanhu vachona isusu vacho tisi tenge takavhota. Saka pazvinhu zvakurwadza munhu wese manje zvaomera munhu wese.
aiwa pakanaka zvapo saka unombofungo here kuenda kunze kwenyika kana kuti chiise musikana wechidiki tiri kunzwa uri musikana wechidiki
Wangu ndinofungo sekudaro but imwe nyaya ndinotya yekuti kana ndichinge ndaenda ikoko kwachona lese ndaenda kunzi kungave ku South kana ku Botswana kana ku UK ndinenge ndisina kunyatsogara ndakasununguka sezvandiri munomu kufamba pamwe nongosina mapepa akakwana kuti ufambe nongochitya kuti pamwe mapurisa pamwe nogona kuurayiwa saka upenyu hwako ihweho unengosiri on safe side
mazwi akachenjera chaizvo tinokutenda uve nezuva rakanaka kukadoma ikoko we have a young caller there, PJ. I think she was actually responding. I had an earlier program on Let's Talk where we were speaking about the issue of passports and also World Refugee Day. So she's saying from her own view, she feels that maybe, allegedly, the government is trying to stop people from going to seek greener pastures. So I asked her that, okay, what about you? What's your status? Have you ever thought about it? And she said, not really, it scares her because she doesn't know what she'll do when she goes to another country and she doesn't have the correct paperwork. So very interesting view there from a young lady from Kadoma.
Yeah, very interesting. Yeah. What in Buyele who nyakunguli se ukala avegi. Ukuloku connectumin?
Yeah, in Kona.
Yeah, kunjan ma'am.
Niapila kunjani dan.
Ah, spilili. Hey, wena ke nguyo ngo lapha ke ungasichazisela ngamafichane uDubo kumbe iprocess yangkhona yokuthi lawo yokuze uthole amapepa kumbe ube selapha eMelika ubalekela ongabe izangkataze owazivalekela eZimbabwe
Yeah bathi bona bathi M10 bathi kuthatha 3 years ukuthi uthole amapepa ngabe ukuthi wawuya usika iAsylum So we are coming over to 3 years. We are with Yavantana. We are with Yavantana over was uprooted. So it's 3 years in a half one. Gunzi, it's not easy. Residents, we have those funalawe, those enza, we have got your gula, DP, the diabetic medication. Awukazi la mapepa ukuthi ukwanise ukuba le medical insurance which means imithi la ubuye bonke uyakuzithengela cash which is very expensive. It still backfires ukuthi it affects you again emotionally always stay stressed ukuthi imali ayikwani manje ukuthi ekhaya ubuyeke futhi ngiyabe kungayenza futhi uyabuleka kele ezinye iindawo ezokuthi vele ufike ebhoda vele babe kumelile babe kutrigger khonapha nokukhuluma nsiyabe sesakhe kuhlesi isikhathi kumbe bayabe sizwa ukuthi kungabi uzabona sekuze ukuthi wothina sihamba khona le siyeripoti ukuthi ngapha sasisilenza so ngisaphotha umkazane nto kade ekhuluma esithi bayayenza i-shortage bayacreate i-shortage engekho ukuthi akula amaphepha e-passport njabo bayabe senzela ukuthi lingaphumi phandle kuthiwa lingabuya ngapha libaleka libuya lihamba kwezinye indawo lihamba siyekhuluma i-situation ukuthi imenjani anje uyakwazi still remember laphana kwabe kwaba le problem yezimbabwe kwacitshe i-intanethi ukuthi abantu bangakommunicate labantu abaphandle libatshengisa ama-pictures ukuthi abantu bachiswa batshaya njani bayenza ukuthi i-intanethi yacitshwa the whole country you can imagine So, not a shortage in a lane. It's something that is very important in our life. We go to meet with the social life. Let's get so saving that. Let's get so valuable in Ghana. So far, the Kuluma is in London. It's a healthy.
But then, who are you going to social life? Akula kuphindiselwa ekhaya ukuningi okuthiwa ngama deportations lawo.
Hayi. Hayi. Ba nikukhathisa ukukhangela isindaba yakho. Kuthi isikhathi ba badinga ukubona ubabona ukuthi wena akula elinye icala owaliyezayo yini ekhaya. Ulaleli uyowatshela lona. Bayabe befuna ukugobela bafuna ukuthi yikho yini kodwa most of the time ngapha abaphange sokudeporta umuntu ungabona sokudeporta uyabula ikhesi layo olayo abayidingileyo mvele abayitrestileyo kumbe ikhesi bawo onti no umntu lo ule khesi zakhe ezidifferent kunalezi ade ezikhuluma ngapha then nakunjalo kuyabe kufika nakuyikuthi lese wabaleke ekhaya kule meda case obayebalekelayo then ibatresa babona ukuthi no umuntu lo uthi lokho kodwa isikho ekhaya bayangifuna ngendaba enje bangakudeporta nxakunjalo ngibona ngani se
ye
kodwa angizake ngizwa abantu abake badeporta to tell the truth
PJ, we have another caller before we come back to just discuss what was being said right there. Hello, caller.
Hello, Maskwera.
Taskwera, Maskwera, see, go to Sora, Nanu, Yezwe, Murikubi.
Ini ndetwa rukindo marufu ndiri kufuna ri Joburg, South Africa.
Kwakadi iko ku Joburg.
Ati Joburg kuri right shako chanda chit.
Tipewo pfungwa dzenyu panyaya iyoyi yeupoteri nhasi izuva rekurangarira vari kugara muupoteri kungange kuri munyika kana kunze sezvamuri ikoko kumakaenda ikoko rini.
Takaya kunoku muna 2018 na February. Ndaigara kuvasvika ndigara kuCape Town. Nyaya upoteri haisi nyore. Kungoti situation ndiyenezve ngokupfuma kuti ukwanise kushingirira asi haisi nyore. Kunyanya kwatiri isusu madzimai. Unongosvika uchitanga kutsvaga basa redomestic yekabuda sinenge usina mapepa akakwana. Saka zvataro kune maagentis kwamunoenda kunonyoresa. Maagentis kakuya munozotanga kufonerwa. Pamwe pacho unofonerwa kunzi uri kuda basa remumba kuti ii kunzi unokwanisa kushanda wakashama. Unokwanisa kushanda wakashama here. Kana uchikwanisa kushanda wakashama ndiyo chikutambirisa kana kuti 4,000. Saka nekuda kwekuti unenge uri desperate vamwe vanozoenda. Asi ini hangu ndakambosangana nayo situation iyoyo yekuti ndakanzi inoda kushanda here asi nongo chishanda wakashama ndikati ini hangu izvozvo handidi ndikwanisi kupanda siyana nazvo muCape Town kunge ine nzvimbo yavanotorwa madzimai kunge nebiro rekuti tinotorwa vanenge vachienda une vakani varume vachibhadharwa nekuda kwemasituation avanenge vaita tiri kurarama upenyu hwakaoma munomu. Bafa kufamba chaiko kuti
mufamba wakabata friend yako chaiche especially Cape Town.
Mhm.
Unapproach kwa kufamba Muscat. Ni friend mmoja kunasikia mbapo kesi. Shilingi snow mira mush. Asi tatu ninge chidai kwa nao makere kweri. Upenyo ya bicha wa chwa uri pari. Kwa mwa kidi yangu kutakunyebu. Asi kungo na mata. Kungo shingo kitu togo. Ii kwedu kwa cho paka oma. Kuno kwa cho paka oma.
Mm-hmm.
Atina shaku ito. Kaka Shaka oma.
Makasi ya vanere kumusha. Uyezwe shuriku yendeka ere kuyeza kuchengeta vana kumusha ni mabasa amuru kubata iku.
Ah, iko shina tushawe mane asho, wango tambiro ya uyo yo, nungo pimira wanoe nisa kumusha, iku nika mpikiri kata mba, mke pikishongo. Baga ntika wa kata mba, kwa fikiri.
Mm-hmm.
Masi mapasa hacho, ano nita, siku wana. Baga wanoa jindi wangu, wari jesari tuwa ya lendo, ano shungu pinta wangu, pinda nane masucho jindi wangu, jindi, 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 jindi,
Aiwa mashoko makuku tutunokutenda icha izvo sisiri tendo muve nezuva rakanaka uyezve happy refugee day.
Okay, thank you murare zvakanaka.
Aiwa nemiwo kwamuri ikoko ndirikunzwa kuti nemwe caller hello caller.
Hello.
Ehe, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Karana omia kumiridu Cape Town kushatavuriga.
Taura itinzwi tanzwa nasi sivari kubva pana pa kuti ku Cape Town uko hakuna kumira mushe. Vari kutaura kuti pane mamwe ma agency re anopa vanhu mabasa asi anenge achitotaura kuti kana uri mudzimai woshanda mumba usina kupfeka. Ameno titaure kuti kwakamira sei ku Cape Town.
Sei vangu ndanzvanda sangana nazvo kutongonzwa kuti ndozvine zvichidika uchiona mamwe mavideo evanhu vanenge vachi kwa mwuma inda nebi waka daro jidanga chaka basa kazi shia pa uti azi shia pa gurekwa ni waru mwa chena azi chungo daro daro bati inda inda sakana na vijezi azi ya kwa adi asima riska waka daro anu wa nita mkipta wana utu nangu jawa di kipta wana hini mzindo ino jikailisha
mhm
kaitika ndo zika anu wani mbiru mbiru ya ina umira mwishu
mhm saka imi maka
mika zambu inini kuri nani zako.
Ehe, muri kubata mabasa api yuko ku Cape Town kwa muri uyezve makaenda rini?
Muno munda kapinda 2012.
Mhm.
Basa rando ita nini kutanga ndakatanga ndichinge to referee rimwe raya kuti vangu ndedzo gogo aga ukamudzo magarden. Chingo daro bati basa rangu randa kuita isolation ndino driver ndinoshanda pa company inoita zvegas.
Mhm.
Nechingi kama welding equipment ndo pakambani pandoshanda since 2014 and up to now ndo kambani ndoshandira iyo.
Mhm.
Ndi hamu kambani yandina iyo aiwa ikambani irinani zvayo aiti kambani yakwao mhere.
Ko pamanye
varungu vacho tinonziwa nanawo.
Mhm. Panyaya iyo iyi yekunzi vapoteri munobatwa sei ikoko kwamuruku uyezve nyaya yemapepa nezvimwe zvakadaro kuti vazhinji vanga vari kuchema chema vachitsi kwese kwaunofamba unenge uchimbonzi tiratidze mapepa ako kuti wakamira sei.
Muno Cape Town ndingangoti ku Cape Town ndokune maforeigners akati wandei kuri nani kupinda munana Joburg nana Bloemfontein nemunana Pretoria. Muno Cape Town ndofokera nawinaneka nekuti kuti vati vabate vanhu kuno Cape Town vanoruza mari yakawanda yekutakura vanhu vayavaya vovaendesa kuri Mbela. Nekuti kuri Mbela ndokune refugee camp hombe inochengetewa vanhu vanenge vabatwa vayavaya handi munoona. Sinomboitiko pano nepavo asi kuno Cape Town hazvina kunyanya kuita sezvinoita munana Joburg muCape Town mudinana mutown town ndingauti mutown town muCape Town munhu womo anomboti vakamboreja zvomboti zvii zvombonyarara anomaona kuno kwatiri kunoku tingatonetsa inhau yembavha netoitoi inomboitwa yayo kuti vakaita toitoi vanhu munomu kunyanya maSomalia ndo anonyanya kutagetwa vachipadza mashopu emaSomalia vachitora zvinhu zvavo zvese zviya zvavanenge vachitengesa zviya vo vatinotonyanya kunzwira tichi maSomalia nekuti inenge isina kuvamirira poke pangu tanga toitoi chede vanenge vakutobatira hana maoko nekuti ndo vanenge vari kuinda.
Aiwa pakanaka muve nezuva rakanaka. kwa muri koko ku Cape Town.
Nokuti ndai andi ndagomsara kuti china chemadzimai tinokwira euro murara naka nakechina chanhasi chemadzimai ana mai tinongovatenda nekuti zvara kwavakaita nekuzvarira kwavanodiitiro vana.
Aiwa, magona chokwadi china chemadzimai, tinokutendai kunge manga muri pachina chemadzimai.
So you heard that we are hearing from our call. I mean, there were two callers before him. There was one lady who said Rutendo. She has been in South Africa. She started off in Cape Town. And she said that she then moved to Johannesburg. And like I was telling this gentleman who just left the phone that, you know, she was saying that while she was in Cape Town, when she had just come from Zimbabwe, trying to get a job was very difficult because she said some of the demands, like the young woman who was in the previous tape we played, were really, she couldn't take it, where people were demanding her to work while naked and things like that. So those are some of the issues that women refugees, issues of abuse that they are facing in some of the places where they have gone to in some countries. Over to you.
Yeah, there is no social life when you are a refugee or when you have settled in another country, because you don't have the support of the social support of the extended family, for instance, and all those things. Lapho ke sizwe owesintwana akade khuluma owesifazana akade khuluma esithi ese South Africa esithi yena yena ke waqala waya kwele e Cape Town edolobheni le Cape Town kulapho ke afika adibana lenhlupho ezithize njengowesifazana wathola ukuthi wayithola imsebenzi eyokuthi babe sithi abaqhatshi babe sithi kumele ubuye uzosebenza endlini kodwa ke ungagqokanga izembatho owamzimela kakhulu wagcina ke sesithi hayi lokho angaze kakukwanise wagcina ke esethuthela eGoli kulase Cape Town kodwa ke omunye owesilisa okhulumile ngemva kwakhe uthena naye yena ngokwakhe kakahlangani lakho ababazwelayo kakhulu yilabo abadabuka kwele Somalia ababale kuzitolo kwabo akungama tuck shop okuningi lamabhizimusi abo yibo abavame ukuhlaselwa ngempili yokuhlasana ngemihlobo eyezenophobia. Angile themba lokuba usise khona mamoyo zanele ecingweni.
Yebo, ngikhona.
Wena ke awuzange udibane lohlupho lolo olukubele ukukhulunywa nguntombazana akade seSouth Africa olokuthi nxa lapho usudinga imisebenzi ulakho ukudibana labanye akucela ucansi kumbe bakucele ezinye izinto ezingavamanga ezingafanelanga?
Ngake ngadibana lakho.
Mina
kwakungumuntu ole agency, umuntu wasekhaya wayele agency yakhe, so I think wayethatha advantage ngoba umuntu abekwazi isituation yakhe ukuthi injani. And ngake ngasebenza futhi kwenye lapho engaqala ukwenza khona i-care. Umunye ubhuti wasekhaya futhi engangimsebenzela laye lamanje usangikoloda over £2,000 yabe kunika umuntu akunikeza £100 ngeviki uthole ukuthi usebenze 7 days 12 hours a shift so a day so khona kunzima mpela liqiniso khona lokho abakutshoyo kwesinye isikhathi uyadibana lakho mpela ungaba yisithutha uvumele isituation esekhaya ugcina usenza khona lokhu umuntu yena abefuna ukuthi ukwenza. Ngiphinde ngithi kulokho kwe-medically lokhu zeni ndingaphathi medicare hayi sibe sile nhlanhla because babe sikhangela mpela sibe singakahlangani ukuthi nxa uyi-refugee ulala ilungelo lokuthi khona uyarejista ku-GP uyakwanisa ukuhamba as long usase-under ilokhu zeni i-refugee yena le bengakakukhikhi out uyahamba mara esibhedlela udokotela uthatha i-medication oyithathayo.
Yeah. la lapho lapho usalungisela amaphepha angkona bangakanga kutsheli ukuthi kumele uphindele ekhaya kumbe sebe yalile isicelo sakho sokuba isiphepheli babe beloko bekuncedisa.
Yeah, babe lokho bekuncedisa.
Mhm.
Babe lokho bekuncedisa.
Ayi.
Singakabi nelihlupho linjalo kodwa.
Yeah.
Mhm.
Ha siyabonga kakhulu ukuba lathi kuhlelo lwethu lalamhlanje usiphathisile kakhulu ngoba usichazisele udaba lwakho lohambo lwakho owalwenzayo khona ngapho. Silethemba lokuthi ngelinye lelilanga uzawenelisa ukuthi uthathe umntwana owamchiya ekhaya. Siyabonga kakhulu.
Siyabonga lathi. Thank you.
Would like to also welcome some of those that are live streaming on all our three Facebook platforms, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. Pa VOA Shona to Chinga Midza, Varipo Parijino, Tukona Chipo Maiti. And I'm watching you from Cape Town, Martin Tamburai, Matamba Nazo. And hi, thank you, Vanasi, see job well done. I want to tenda kwa muri koko. Knowledge Gowns, Saul Aripano, na John Brown, Knowledge Arkuta. Hello everybody, I'm watching you from Benoni in Gauteng, Tandiwe Gumbo. And evening, I'm watching you from Johannesburg, Njanji. Nicholas, and tinokufone rai, toita seko, kutitipinde mshurungwa, munonyora namba zenyu, isu stokufone rai. Oni asinzuwa, I think vapinda mshurungwa, Siboni Lizwe Msipampala, Arkuti, hi. Hi kwa muri wo, ameno PJ, kutimineva, ripu ilipa live stream, tingova chingamiza. Sezvo tichivatenda vese vanenge vainesipo pano.
Yes, labo akade loke besibukele lapha enkundleni yabulenjini yeFacebook kukhasini lethu eleVOA Ndebele. Slow Clemens Mzola Dube othi ladies hi, hi back. Usikhumbuzo Mlalazi kuthiwa akulalinye ibizo yini, is there no other name you may use rather than these refugees of Zimbabwe? Angwazi ukuthi nana singababiza sithini. Kuthiwa sisemhlabeni mdakathixo bhayana, yilo ibizo lideleli. Uthi amaZimbabwe akaseyona ama-refugees, hamba eGoli. Kule 90% Zimbabweans sesibaningi kulaba sekhaya. Sebeyazi sola lakho ukuthi why bebaleka baya eZimbabwe belanda kuba izibonda eZimbabwe. Mnangagwa uyehlulekile totally, yes. We know RMG Mugabe wachiya umonakalo omkhulu oyisithatha 25 years. Uzasithatha 25 years ukuthi silungisise. UPamela Khumalo uthi salubonani maZimbabwe. Onesi Sadube uthi litshona njani emsakazweni, hayi sitshonile. Silethemba lokubala utshone kahle. U-Austin Ncube othi silalele, angikwazi ukuthi Austin ye wena ulalele ungapi, kodwa siyabonga ngokulalela la ngokubukela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asiyihlizeni bomama lapho-ke besikhangela khona ilanga lokuqakathekiswa kokuphathwa kuhle kwabalabo abayiziphepheli kwamanye amazwe, i-World Refugee Day.
Pana Jacob Saint Van Fish Hansa low maskwera say isu taswira zvakanaka pazuva iro, sekutaura kwanga kuri kuita PJ. Izuva revapoteri kana kuti World Refugee Day apo riri kurangarirwa pasi rose nhasi, uyezve munyika tiri kunzwa kuti hurumende yati iyo ichange ichirangarira zuva iri musi wa7 mwedzi unouya. Genius Ncube ari kuti iye vanhu vari kutambura vazhinji vaakugara mumabridge, ruzhinji dzave mbavha. Ari kutaura kune dzimwe nyika, ndofunga kwakadai seSouth Africa nekumwewo. Disciple Gilmo Madanira ari kuti linjani sisi Jeremiah.
Nyapila kunjani?
Saka tinotenda vese vanga vari palive feed yedu, uyezve tinotendavo vakwanisa kunge vari pachirongwa vapinda vari vanyarikani. Tinotenda tambotaura naBeki Zela angari chitori mushure ari muno muIndiana muAmerica, angari kutaura PJ. She was actually explaining, you know, some of the processes that she's going through to get her paperwork, but we would like to say to all those that are living as refugees, whether wherever you are. Please, happy International Refugee Day. I'm Marvelous Mplanganya, we are in Washington.
We'll be right back.